Good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. It's a Monday, April the 15th, 2019. I'm Tungamili Nkomo.
And I'm Tanono Kawande.
Tonight, we are talking about statements by presidential spokesperson George Charamba, who says that Gugurahundi was a conflict situation, a war, if you will, and not a purge against the Ndebele-speaking people in Matabeleland and Midlands.
If you want to join the discussion, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318, and we will call you right back.
We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. We are also live on our three websites, www.voashona.com, www.voandebele.com, as well as www.voazimbabwe.com.
President Emmerson Mnangagwa's spokesperson, Mr. George Charamba, says the killing of more than 20,000 people in Matabeleland and Midlands in what is known as the Gugurahundi massacres was a result of a conflict situation and not a purge against the Ndebele people. In other words, Mr. Charamba says this was a war which was started by the so-called dissidents. As a result, Mr. Charamba told the Standard newspaper that government of the day had to respond.
On his part, Mr. Mnangagwa said in a weekend interview that he wants people to talk openly about the Gugurahundi issue. This after his government announced last week that it has started facilitating birth certificates for victims of Gugurahundi and death certificates for families of those who were killed. While some are hailing this move as a constructive starting point, some argue without prosecutions and reparations, the issue of Gugurahundi will never be resolved. Yiloge utaba esi ngalo la mhlanje zihlobo ezithandekayo silixhuma lapheli ngaba likhona emagumbini womane omhlaba lamhlanje kulilanga la ngomvulo emhlaka 15 kuApril. Sixoxa ke ngodaba oluhluphayo olungundaba mlonyeni udaba lweGugurahundi osolulesikhathi impela lusemlonyeni abantu abaningi. Ngempela viki sibone isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba ekhuluma le phephandaba le The Standard. Sithi yena udaba lweGugurahundi ngakuqondanga ukuthi kuthiwe ngumbhuqazwe oqondiswe ebantwini beMatabeleland kumbe emaNdebeleni Midlands laseMatabeleland. Ngokutsho kukaCharamba le kwakuyimpi phakathi kukahulumente labahlamuki esingathi ngama-dissidents. Uthi ama-dissidents la yiwo aqala umvukela ehlukumeza abantu kanti ke uhulumende wakubona kufanele ukubana aresponde alwisane lawo. Uthi ngokuswelakala kwenhlanhla njengoba kwakuyimpi abantu basuka bafake kuleyo mpi. Umnangagwa ngokwakhe la esibone ekhuluma ngempela viki sithi ukhuthaza uzulu weZimbabwe ukubana akhulume ekhululekile ngodaba lweGugurahundi. Ngeviki edluleyo sizwe uhulumende wakhe ememezela ukubana sizaphathisa abantu ekade bengelazithupha ngenxa yeGugurahundi kumbe incwadi zokuzalwa kungaba ngama-birth certificates lezithupha labo bantu. Uhulumende uthi useqale uhlelo lokubancedisa kanti le muli ezafelwa ngamalunga ngesikhathi seGugurahundi leso uthi useza eziphathisa ke lezo muli ukubana zithole esingathi ngama-death certificates. Kodwa abanye bathi akwaneli lokho akwanelanga bathi ukuze uMnangagwa alulungisise loludaba kulesidingo sokuba naxolise ebantwini bemathebelelende abuye njalo abahlawule. Abanye bathi amazwi afana lala ethule isikhulumeli sikaMnangagwa uGeorge Charamba awukuthi le kwakuyimpi. Bathi hayi amazwi anjalo gayakhi akakhi ayadiliza lapho uMnangagwa mhlawumbe akhanya ezama ukwakha khona. Ungathini mlaleli ngalolu daba? Akuphose elakho uhlelo ngolwakho.
Tinotenda Nkomo. Nasi tinoda kutarisa nyaya inoremera vanhu veZimbabwe zvikuru iri mupfungwa dzavanhu, iri pamapfudza avanhu muZimbabwe. Iyi inyaya yegukura hundi yakaitika makore maviri matatu tichangowana kuzvitonga kuzere. Ndonye yatoda kutaura nezvayo nekuti kunyange zvayo iyo isina mbogara yabva mupfungwa dzevanhu kusura zuro nazuro. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakataura vachiti nyaya yegukura hundi kwakanga kuri kusawirirana. Haisiri nyaya yekuti kwanzi vanhu vanga vasingawirirani, haisiri nyaya yekuti hurumende yanga ichitsvaga vanhu vechirudzi vechiNdebele, asi kuti yanga iri nyaya yehondo. Iro reshoko guru chaizvo kuti rishandiswe. Saka toda kunzwa kuti pfungwa dzenyuwo dziri papi, kuti kana pane kusawirirana kunenge kuripo munyika zvinhu zvikasvika pazvakasvika izvi sekusa kwatinoita, tinoti kusawirirana here kana kuti ihondo? Nokuti pakafa vanhu vakawanda, vamwe vanoti makumi maviri, 20,000 people vanogona kuva vakarasikirwa noupenyu panguva iyoyo. Zvose izvozvo zvoda kuti zviongororwe. Hatisati tawana mhinduro dzakakwana dzinotifadza isusu savanhu veZimbabwe kubva zvazvaitika nyaya iyi more than 20 years ago. Kana muchida kupindawo muchirongwa yajimusakanganwa kuti munogona kutumira meseji pawhatsapp yedu 0012024650318. Tichakufonerai mugotibatsirawo nepfungwa dzenyu muchititaurirawo zvamunofunga panyaya iyi. Uye zvomusakangwa kuti tiri pafacebook nepaindanet page pedu tiripo live iko zvino izvo tichitaura. Sokutaura kwandamboita, vaGeorge Charamba vanhu vamutauriri wemutungamiri wenyika vakataura mashoko okuti zvakaitika pagukura hundi yanga iri nyaya yehondo, kwete kuti hurumende yanga ichitsvaga vanhu vegumwe rudzi kana kuti vanhu veNdebele. Ndo matauriro ake akaitwa navaCharamba. Zvino vaCharamba vakaudzawo bepa reStandard Newspaper kuti hurumende yakanga iripo mazuva iyoyo yakanga ichimanikidzwa kuti dene yaita something, yaita zvimwe zvinhu, nokuti vanhu vakanga vachiurawa here kana kuti vanhu vachikuvadzana. Saka ndo pakazotanga nyaya yatakazoona iyi iri kutinetsa tese tese munyika mazuva ese. VaMnangagwawo pakupera pesvondo apa vakakurudzira kuti vanhu vataure vakasununguka nyaya yekukura hundi. Vakaita musangano zvino rapera nesangano reBlaway Collective rinounganidza masangano akawanda anomiririra zvinhu zvakasiyana siyana zvinei nezvokuita nevanhu nemagariro avo mumatunhu ari muarea iyo maTebeleland North neSouth. Ivo vanoti musangano uyu wakavasvinudza zvikuru pakunetseka kunoita vanhu mudunhu iri. Hatisi kuziva kuti vakanga vachirevei chiyazvo chazvo, handina kusangana nazvo, but shoko guru riripo ndorokuti vanoti vakazonyatsonzwisisa pavapedza musangano neBlaway Collective yavakaita svondo rapera. Tinoimba kuti kuda pamwe pane zvavakanzwa nezvavakaona vachagadzirisavo nenyaya iyoye. Asi svondo rapera zvekare vaMnangagwa vakataura vachiti vanoda kuti vabatsire kana kuti hurumende ibatsire pakuwanikwa kwetsamba dzekuzvarwa, mabirth certificates, netsamba dzokufa, madeath certificates, avanhu vose vaka kuvadzwa vakaurawa mungura yekukura hundi. Saka ndiyo nyaya tinoda kuti titaure tichinzwa pana nepfungwa dzenyu. Tinozvati kuti nyaya inogwadza zvikuru, asi kana tikasaitaura ndoona sekuti ingangoramba ichingonyenga ichingotinetsa. Ndiyo nyaya takatarisana nayo manheru anhasi.
Indeed, Mr. Wande, we have our guests on the line. Dewama Vinga, a human rights lawyer. He is also the Human Rights Watch coordinator for Southern Africa. And we also have ZANU-PF official, Mr. Belief Gaole. Gentlemen, welcome. And let's dive in. Mr. Mavinga, you go first. What's your take on what Mr. Charamba said at the weekend?
Thank you so much. Good evening, friends of Studio 7 and all the listeners of Studio 7 globally. I think an acknowledgement on the need to openly talk about the Gukura Hundi massacres of the early 80s is a major step forward by the president, by the government of Zimbabwe. But a key pillar would be to say that, look, these things happened in the 1980s, targeting primarily the people of Matabeleland and in the Midlands provinces. What is needed now is, firstly, to make public the suppressed report of a government-sanctioned commission of inquiry, the Chihambakwe Commission of Inquiry. It came up with a report that was never made public and whose recommendations were never implemented. Secondly, there was a report by civil society, NGO groups, the Legal Resources Foundation, and the Catholic Commission of Justice and Peace, which is titled Breaking the Silence, Building True Peace. This report should also be made public and easily available for people to be able to discuss these very difficult things, and also to ensure the government must now say what steps will be taken to ensure justice for the victims and also compensation, and to say what will be done to those individuals who took part in the atrocities as far as justice is concerned. These are the big questions that we still need to put to Mr. George Charamba and also to the Zimbabwe authorities going forward.
Maachita wa mafinga, murambe muri papo, tishadzoka kwa muri mchinguwa chishumanana. What believe Gaole muripo? Mr. Gaole?
Yes, I'm around.
Yes, sir. Yes, sir. Yeah, I want to ask you, how should this be handled from now on? It seems like the government, for the first time, has opened a small path for people to actually get involved and discuss this very tragic situation. How would you want to see this being handled as we move forward with this issue?
I think what is very important now is for the government to reach out to the those people who were affected, especially in Matabeleland region. And that is very, very important to gather the views and from those people who were affected.
Mm-hmm.
And that will help us know exactly, help the government know exactly what can be done in terms of compensation or any other things maybe that can help heal the wound.
Mm-hmm.
But what is very important again is for those people, especially for the government, to come down to those people. And let's try to avoid the statements that can take us to point zero.
Mm-hmm.
Because already the government has initiated some steps, and we are now on step maybe three or four, which is very good. And now I appreciate really the way our president, our new president, is handling this matter. Really, we must all appreciate and give him the support that he deserves, even then. We must avoid statements that take us aback. And really, this is really my concern. I'm very worried about some people who really utter some other statements that really we don't deserve such things in the situation that we find ourselves in. But it is very important again for the government to move with speed, because this has been people are waiting out there. And I'm happy that the government has done something, especially this announcement by the president that people must get documents, ministers of government, like birth certificates and things like that, which is really, to me, is something that people really appreciate, especially people from this region.
Mm-hmm.
And really, we need to move on in that direction. It's engage people, go out there, gather the views of the people, meet the people, really say the government, blah, 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 and then they know. All what we want is blah, 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 blah. Then we move on.
Babu Gawule, umuntu amazo kuluma ngawo lapha othi awuhambelani lawo. Singathi ngaka Babu Charamba yina ukuthi iGugurawundi kwakuyimpi, ayisikho ukuthi uhulumende wayebulala nje abantu beMathebeleland.
Ngiyananzela, kithi ngihlanganisa ukukhuluma ukukhona, even le nkulumo yaleyo kaCharamba. I mean, I work at this in Kulumes Jenalese, as this is Naluto, in Kulumes Visele Mufa, Wukanyani, Snavanto, Abadalaya, and Azid, Abasum, we end. As Nathan Kulumen, as Nathan Munga, many, she Kulumen is into, as Yenmundo, as Chuavantu, as the Ukrainian of Yalan, she are Kulumbono to Nedia in Zagalai, Imbono by Tinagale, Kutinagala into a year civil MOA in Zagalai. Well, you know, Zagutela, ukukhuluma ngenze mina ngesikati kugula hundi senzakala ngangeze esigabeni sethu etsholotsho. Ngiyakwazi ukwenzakalayo. Asifuni ukuthi sithunike abantu amanxeba ngokubele kwesikhuluma izinto ezingayisizo, njalo izinto zokungani sizwisa abantu ubuhlungu. Asikufuni khonokho, kodwa sifuna ukuthi abantu bengakhuluma izinto ezingayisizo engani kuthiwa akulanto nje yenzakala ngani kwindali. Abantu besebekhuluma ukuthi kwakuyimpi kwabani eyayivela ngabi impi ngalezo zikhathi. Into yayimpi yayaluwa ugwasele nguye yedwa fana njani dizendi liyahamba ngale ugwesela nanguyani uyedwa yimpi enjani naleyo yabonakala ngaphi yimpi ogwesela labantu babengaluyimpi labantu babehamba besenza into zabo zokuganga besenza njani 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 kwakungeke kufelwe ngabantu beMathebeleland khonokho kodwa ke ngendlela okwakwenzakale ngayo kwaba liphutha elikhulu elayeliziwe ngaleso sikhathi ngalo wayekhona umgabe lwana ngabe kuthiwa ngomunye umuntu ngabe ngesikhathi sakhe waphuma egcekeni wazixolisa kodwa ngenxa yokuthi wayengafuni ukuthi wayemele ipolisi esibi kakhulu ngento liyana ngahle sisehlakalo lwethi singukuthi abantu bengabi bekhuluma into abangazaziyo abantu bakhuluma into encedisa njengakhona ukuthi umongameli sekukhulumile wathi abantu abathole izincwadi akwenzwe yisisisungulo sokulungisa udaba lolu yisisisungulo sokulungisa udaba lolu ukuthi abantu bahambe abaphume abantu bahambe beyehlangana labantu abantu batsho ukuthi kuyini abafuna ukuthi bathotshwe ngakho, baxoliswe ngakho, kumbe babhadalwe, kumbe bayenzelweni izinto ezindalo inhlelo zentuthuko ezigabeni, abantu bazikhulumele.
Siyabonga.
Sizwisa abantu ubuhlungu ngokukhuluma izinto ezingalamsebenzi.
Siyabonga Babu Gawule, uqhubeke ubambile khonapho. Mr. Mavinga too, please do stay on the line. Timbo Tora Vatere, Mr. Wan.
Tine Mkoma Mudavana. Parunare muripo here mkoma mudavana
ndiripo mudavano
mudavano ndinokumbira regerero ndinokumbira regerero tinenyaya inokubadza nasi tibatsirewo nepfungwa dzenyu
zvakanaka ivakuru ndaitawo mukana zvara nasi ndinoda kuti ndingobata dzakaita mbiri ndaida kukumbirawo kana zvichibvumirwa kuti nditange pane nyaya yecycle idai ndozondobata futi panyaya yegukura kundi handizoti zvinobvumirika here kana akazvibvumiri
kana mukabatisa kuita muchidimbu tigodzokera kunyaya iyoyi nekuti inyaya huru chaiyo yatoda kuti tipe vanhu vakawanda mukana
ndinoda kukumbirawo hurumende nevanhu vekuchimanimani vari kubatsirwa pane zvakaitika zvetsunami zvemafashamu kuti dai yainge ichikwanisa ibatsire zvinokwanisa kuzoyamura kana kuti pasenjuri ichazouya ngaiende kotanga pakatangira mvura yoisa chikwangwani yonyora mudhuri kuitira kuti dambudziko rinogona kuzoitika futi papera century makore akawandisa mwana asati azvarwa azvarwa vanhu vozotongwa vechipidigurwa tinonzwa kuti kune matombo akakura kudarika dzinga vanhu ava vasorose pakufunga kwangu nekuona kwangu vakafa vanotonge vamwe vakatoenda kune imwe nyika isikazikanwi kana kuti vari pasi nyika iri pasi yakauya kumusoro saka nzvimbo dzakadaro dzinoyera dzine nzuzu izvezvi vava vakazvimabhiriji zviri kutongwa zvinoreva kuti area iyi vari navasevenisa nemanga musikagumirwi saka nyoka dziri pasi idzi dzaakurwisa nehurumende yabvisa vanhu munzvimbo iyoyo kuti ipedze dambudziko rekushimani mani ivaise kunzvimbo yakanaka ndinotenda mashoko endaida kumbopa kuti hurumende itaure nemadzichifu variko vaedze kuti vaite saizvozvo kuti vadzivirire nedambudziko richazouya futi papera senju
aiwa tine chokwadi kuti vateereri vanzwa mashoko enyu makukutu kudaro endai nyumberi
kudambudziko rekumatebelelendi rinoita kuti pave nekugakava pakati pevanhu vechishona nevechindevere inini ndiri umwe wekumashona lendi hatidaro ndichibva angu tiri kumanika lendi zvandaikumbira hurumende hazvibatsiri ngozi inopera nokuripwa kana mukanzi pane zvakamboitika mumusha umu chinongodiwa chete koiri pangozi kuti ipere ndokuti usazozwa nyaya yengozi hazvinese hurumende inozviziva kana ivo vatungamiriri venyika vanozviziva ndinokumbira kuti ngavaende mabatsiro evanoita paiitwa nyaya dzezvenyika pagore rapera ndakambona pane vamwe vaingopiwa mombe zvavo dzokutopa zvadzisina zvazvakarerekera kungopa chete bevangogona kana kutora chimhuru chimhuru vopa nyange vanopa bhiriyoni kana kuti 1000 pavanozogonazve rimwe gore votora vechingobatsira ingava mombe ingava ine kombanzeti yavangaita inoita kuti maronda apere vana vezimbabwe tikwanise kubatana pasava neunoti uyu mushona uyu mundevere tive vana vemunhu mumwe chete nekuti pazvaakutokonzera kuti nevamwe vanhu mungogara makavengana pane vanhu vechishona pane vanhu vechindevere pane vanhu vechivhenda hatisi kunyatso kumirirana zvakanaka nekuda kwenyaya saka ndinokumbira kuti vanhu vehurumende ndovane simba sabhuku haatokwani ipapo kana wakadai nei haakwani kana vachinzwa vane simba rekusvitsa kuhurumende kombanzetaiwo vanhu vekumatebele midlands up to matebeleland tikwanise kuva neukama hwakanaka ndo mashoko angu anenge aisawo ipapo
tinotenda zvikuru nemashoko enyu makukutu
hanzi ngozi inoripwa
compensation there has to be appeasement
inende vataura vamudavanhu si thate omunye njalo omlalele cingweni indlove enkulu kunjani indlove
ngaphila kunjani
ngundlovu
udiva ndlovu yebo yayini
aha usixhuma ukuphi ba
ngisegoli ba
aha akusiphi umbono wakho izwile indaba esingayo lamhlanje
ya ngizwile le ndaba ekhulunywe ugovernment into ejabulisa kakhulu manje ukuthi ugovernment lokhu akushoyo ukuqinisile kwamampela ukuthi into afuna uqinisile akadlala ipolitics ngento ehlela abantu ezisuhlungangaka esindebele ngangithethe mnambe eso sikhathi ngakubona kancane okwenzeka lao so kuyinto ebuhlungu kakhulu manje abanye abafoti nodadewethu abasemashonalend abanye kodwa hhayi bonke abayizwisisi into leyo ukuthi kuyinto ebuhlungukangakanani ebantwini bakwasemigrant nasemathebelelen into eyenzakalayo ngoba uzwe abanye bekhuluma bethi hey ama-dividends yo acause i-atrocities ngibona abanye nakuma-twitter abasho kanjalo kodwa iqiniso liqiniso liyaziwa ngibonga kakhulu ukuthi kunomuntu obuya nabuza nophiefu obabugawulele hhayi ngihlonipha kakhulu namhlanje iqiniso uyalikhuluma mpela uyazi into yonke eyenzakalayo into engingayazi ukuthi umnankagwa ngempela into ayikhuluma le nto afuna ukuyenza oqinisile na or ufuna ukudlala ipolitics njengale nto eka-August 1 futhi kwathiwa ikhomishini ekamusante leyana sabona kusenziwa kudingela abantu bezano besiyo defense into efana naleya nalesi sikhathi zethula ukuthi mhlawumbe maita abantu abadibhethi uzothumela abanye abantu bezano bazohamba bokhuluma izinto ukuthi mhlawumbe ubone ngathi into ye-ground ayizange yenzeke mhlawumbe kozokhuluma ukuthi ama-dividends wayebulala abantu kodwa iqiniso liyaziwa kahle ngabantu basemathebeleland ngakho ukuthi kuzodibhethe abantu basemathebeleland abayibo ababa-affected ngibona ngathi kulapho kuzophuma khona amaqiniso uma izongenelwa abanye abantu abangazange babonti kwenzekani and then izobe iyisethi le nto ayikhulumayo but ngibonga kakhulu ukuthi babugawule ulapho ukhuluma amaqiniso ngibuhlunga kulenze kasi
hayi siya
government phela ayingenelele kakhulu ayisolve le problem
siyabonga ongena kuhlelo Ndlovu
ngiyakuzwana ngiyabonga
ye vamavhinga timbodzo kera kwamuri hanzi nevatereri nyaya kugura hundi ingozi inofanirwa kuripwa kana isina kuripwa hakuna kwairi kuenda haiperi vamwe vari kuti zve panofanirwa kusungwa vanhu apa vatongwe nemhosva yekugura hundi iyi ndokuti nyika igone kubatana tipeiwo pfungwa dzenyu
hongu mashoko makukutu ataurwa pane shoko rinoti mushonga wemhosva kuiripa mhosva inofanira kuti iripwe ngozi yegukura hundi inofanira kuripwa ndosekutanga chepiri ndechekuti panofanira kuva nevanhu vanofanira kunge vachibatwa nemhosva dzakaparwa panguva iyoyo asi kuti nyika yeZimbabwe vana veZimbabwe vese zvavo vakwanise kukurukura zvizere zvine udzamu panyaya yegukura hundi panofanira kuti pabuditswe zvakabva mukuferefeta kwakaitwa inonzi ripoti yechihambakwe commission ndochekutanga ripoti iyoyo payakaitwa yaitaura zvaifanira kuitwa nehurumende zvakati wandei zvese izvozvo zvinofanira kuti zviziviswe kunyika nekuti zvakataurwa nemutungamiri wenyika zvakanaka kana paine kuzvipira kuzere kuti zvizadziswe hazvibatsiri kuti vanhu vanzi tauriranai pachenyu hurumende isingatungamiri iyo kuti vakapara mhosva ngavasungwe mhuri dzakafirwa nevadikani nevabereki vawanewo chavanopuwa panyaya yekombatishen unoona iko zvino gurukota rezvezvirimwa vakataura kuti varimi vechichena vari kupuwa mari yekombatishen yemuripo nyaya dzemuripo dzinofanira kuti dzitaurwawo zvakare panyaya yegukura hundi kuti mhuri dzakasiyiwa dzingapuwa pati hazvifaniri kunge zvichingoperera chete pakunzi aiwa vasina zvitikinyani vasina zvitupa kana mabirth certificate ndo vangabatsirikana chete kubatsirwa kunodiwa kwakawanda asi pakupedzisira ndinoti hakuna chingaitwa tisina ivo vanhu vakaparadzirwa hama dzavo ndo vanofanira kuti vatungamidzwe vachibvunzwa danho rega rega apa todii apa todii apa todii vachitaura nhuna dzavo zviri muhana dzavo kwete kuti vataurirwe kuti tava kudai tava kudai vanofanira kunge vachitungamira ivo pauzima vachitaura zvavanofunga kuti ndo zvakanaka zvingaitwa kuti hana dzavo dzizorore
musati mabva parunare vamavhinga panyaya yataurwa nevateereri uyezve nenyaya yamatsinidziravo imwi papapa yekuti vanhu vakaita izvi vanofanira kusungwa vanofanira kubatwa nemhosva iyi tinoona kuti nyaya yegukura hundi iri kuiswa mumaoko mehurumende vanhu vari muhurumende vamwe vacho varimo muhurumende sokunzwa kwatiri kuita munoona sokuti vangagona here hurumende ingagona pachayo here kudoma vanhu vari mukati mayo vachiti uyu 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 vagovapomera mhosva vagovaendesa kumatare munoona sokuti vangazviita vari vega here
ipapo pane dambudziko hatidi kunyeperana idambudziko guru vanofanira kuzviita asi ndinoona sekuti havangazogoni kuzviita nemhaka yekuti tikatarisa makore ese kubva pagore ra1980 pane zvakaparwa mhosva dzakaparwa dzakawanda nevanhu vari muhurumende dzakangotsipikwa dzisina kwadzakaenda nenyaya yekuti hurumende inenge iri mazviri saka ndo dambudziko guru iroro zvaigona kubatsirawo dei kuri kunzi hurumende yatsvaga vamwe vane chiremerera vanogona kutungamira vangava vemakereke vekunze vanokwanisa kuti vabatsire kuti zvofambiswa sei vachitaurawo iko zvino tinoziva kuti vamunangagwa vakange vari kurwanda kwakaitwawo basa rakaomarara rekuparadzwa kwevanhu mugore ra1994 kugenocide yekurwanda vanhu vanogona kuti vataure kupfungwa dzekuti ko zvakafambiswa sei kuti vanhu vagowana zororo mukati meRwanda. Zvoitwawo muno muZimbabwe, hazvigoneke kuti Zimbabwe iite yega nekuti vazhinji hongu mataura tinobvumirana nazvo vari muhurumende. Vamwe vacho makurukota ari kumusorostoro chaizvo chaizvo mukati mehurumende. Nekudaro nyoka huru haizvirumi, inoda kuti pawane vamwe vanotaura kuti aiwa dambudziko riri pakati rinopedzwa rakadai. Hurumende yozvipirawo kuti kana kungava kuri pamari, kungava kuita sei, zvese izvozvo zvichitaridza kubvuma mhosva yekuti pane dambudziko guru rakaitwa rakakura rinofanira kuti ripedzwe, toenda mberi tichiziva kuti hurumende yava kuremekedza kodzero dzevanhu iko zvino, zvakarewo nekodzero dzevanhu vakakanganisirwa panguva yapfuura asi zvava kugadziriswa.
Siyabonga Mr. Mavinga, qhubeka ubambile, rambai muri parunare. Lawe babugawule, qhubeka ubambile. Sithathe njalo abanye abalaleli abasanda sixhuma singumsakazo we-Studio 7 uhlelo Live Talk. Namhlanje sikhuluma ngodaba lwegugurahundi kulandela amazwi esikhulumeli sikababumnangagwa umnumzana George Charamba, yena othi igugurahundi kwakuyimpi phakathi kukahulumende lama-dissidents. Ngaleyo ndlela akuqondanga ukuthi abantu bamane bathi nje igugurahundi kwaba ngumbhuqazwe lapho uhulumende ayehlasela khona abantu be-Midlands labemadebelelenda. Sithathe umlaleli uKhumalo. Kunjani baba Khumalo? Hayi, siyaphila. Uyizwile indaba esihlafunayo lamhlanje?
Ngizwile indaba esihlafunayo.
Phose lakho baba.
Ngithanda ukuthi ke nginangelele ukuthi nxa umuntu ezazi igama lokuthi kwakuyimpi, sasilakho esitholoso, mina kami ngisetholoso, eqiniselelise mina leyo nto yayibonayo. Mina into engangibonayo yakhona ukubulawa kwabantu. Kube sesimangaliso sakho ukuthi kathi kho umuntu la magama uyaxhosa ngalithi ngalithi. Ngithanda ukuthi ugawule ngimbongo kwakukhulumayo ngoba ukhulume isintu ukuthi umnumzana lo omele upresident into ayithola kayiqondanga. Akube kufanele ukuthi ayifake phakathi komphakathi ukuthi athi yena khose abantu kwakule mpi. Ngoba leyo mpi thina kasiyibonayo thina sasibona ukuibawa angazi kunzinie yena wayesempini esila lomunye umuntu othile kathi thina abantu esasisekhaya lapha sasingalayo leyo mpofu angazi ukuthi wayezilala wayesile ngo.
Hayi, siyabonga ungena kuhlelo Khumalo.
Kavele khona kunyenze nje mphose khona futhi athi kenziwa kuyini ukuthi khona umuntu ongiyo ongumbulali aphinde kabe yiyo futhi osezavuma phambi kabe phezu kakhangeli uhlelo lonke kuyabe ngiqondile nakhona.
Ngoba nguye umongameli Khumalo, akekho omunye mhlawumbe ongaluqala lolu daba. Nanku sethe lingakhuluma ngalo likhululekile.
Ngoba hayi, lingangenanga omunye umuntu onikhali khonapho phelo ongathathi hlangothi ngoba lapho ngama sithale ukuthi uhambe uzazigqeba siyene nyaye nomunye owayesenzakala.
Hayi, siyabonga Khumalo.
Iyabonga baba.
Timbo tora mwemtereri zvekare Mr. Wande.
Tinawa
Patson.
Mkoma Patson muripo here? Awa, tiri nani, tinotenda kuti maramba muri parunare. Yava nguva yenyu yokugovana nesu pfungwa dzenyu pamusoro penyaya iyi.
Inini kumbura umashina sendiro kuZimbabwe. Asi nyaya iyi inorwadza zvikuru. Yakaitika zvaiti sati taberekwa, asi tichizoudzwa navabereki zvakaitika nemashoko arotaurwa nevarume ava anorwadza. Iwo aunanga kubvacha zvavo vangataure zvavo kuti nyaenda kugarirwa pasi, asi ivo vakati havasi kuzokumbira regerero. Saka vasingakumbiri regerero ivo varivo vanga vari mukuru vaitungamira kukura kuti sekutaurwa kwatyaira isusu nevabereki varuda varinyaya vanda kuti ita uve vachiimisa sani ivo vakati havasi kukumbira regere varivo vaitungamirira. Tobva ipapo avo nyaya yekutaurwa naacharamba yekutanzi yakanga iri hondo, hakuna hondo yekuti tingati isusu ndosvika pamuhondoro wamunhu zvibhakira zviviri nemuri wabhutsu ndoti takati chino kungwa wangekusia kuni munhu akiwadzorera
ngikura wondi wabobirekelo katanga paifika pamusha kaiura munhu huku inda fesi yake vadandari kai fesi kaura wasatina di kwangurisa ndareko ngavasata uri zvinhu zvinorwadza kudaro tsitsi dziri kubashira tsitira takabirika zvinhu zvaitika asi zvinorwadza kana chinhu chaistika ke ngavataure nyaya chai chai ende nyaya yekuenga singafanira kutaura dai vangasafanira kuitungamirira inyaya yekuti yaifanira kuitwa kumatare iwo voshedzwa kumatare votongo vachibvunzwa mubvunzo vapindure kuroti iwo ndovavabvunza vatiza nditaura bhozi takatasita kuti papashura paizi vanhu ngavaya vapahumbo vanhu vakazenge vapahumbo vakanga vakutirwa kudzimba zvavafanira neipanga vose munhu achataura wese achipahumbowa achitaura nyaya achanga akuterwa saka varume vava vanhu havasi vanhu vekuteedza panyaya dzava kutaura idzi inyaya dzirikaoko zvoti iwo ndova nemhosva asi nyaya ipo ndeyekuti vanoda kutsvaga vanhu vari kusumudza musoro kuti vazovateera
aya mukoma Patterson mashoko enyu ndinomanzwa maybe Mr. Gaule maybe might want to respond to that. Mr. Gaule, are you there?
Mr.
Yes, sir. Manzwa zvataurwa na mukoma Patterson apa. Pane zvamunga pindura nazvo, pane zvamungada kutaura.
Yes, zvekutanga regandi nini? Nyaya ndini ndandichikumbirisa chaizvo kuti nhai mhuri yezimbabwe yambobatana yatsigira zano ratorwa namutungamiri wedu vaEmmerson Mnangagwa for the first time ngatitaure chokwadi amavadiwa kuti tava nomukana wokuti tiite mapepa titaure nenyaya yegura hunzi takasununguka for the first time tada tava nemukana wokuti timbotaurira hurumende ibude pachena iti nyaya yegraundi ngaigadziriswe ngatimbopedza zvakanakanaka tichitigadzirise ndiyo nyaya yachotanga toda kuti timboipa rutsigiro timbopa rutsigiro mukuru wenyika kuti ngainge mberi tichitaura chokwadi hakuna chinhu zvakanaka kuti chinhu zvakanaka ichokwadi hakuna munhu asingazivi kuti chii chakaitika kumatebeneland manyiyepo hatisi kuwada toda kuti munhu ataure vanhu vataure chokwadi vanhu kana vachiregererana tirogererana nechokwadi even mwari anozvitambira izvozvo hatiregei kuti titare nyaya yegugraundi iyi timbotamba nayo toita zvinhu zvekutamba nayo tomboitai chinhu chita nebasa rese no nyaya yaka haisi nyaya yokutamba nayo iyi inyaya inokugadziriswa ngatitorei mufungwa dzedu tiise pfungwa dzedu ipapo tigadzirise nyaya iyi ndofunga kuti kana tikaizviita izvozvo tinenge taitira nyaya nyika yedu chinhu chakanaka zvakakwazvo.
Siyabonga babu Gaule qhube kubambile baba mavhinga size kuwe ngamafitshane. Abantu abanengi yebo bakhuluma ngomnangagwa bathi nguye wayehamba phambili yebo wayekhona ngaleso sikhathi o-Enosi Nkala o-Chiwenga labo Parents Shiri bakanga varipo vese asi vamnangagwa vai vachikanga nyama chavamugave and yet many people seem to have forgotten, many people are no longer talking about Mr. Mugabe. What's going on here, Mr. Mavinga?
I think what is important is that the first level of responsibility is with the government of Zimbabwe, the government of the day that has the responsibility even when it is inherited. The government is the authority that must say, yes, we need to find healing, to find justice and accountability with regards to this period in the life of the people of Zimbabwe. That's number one. And then the relevant institutions must take a lead. But beyond the responsibility that is on the shoulders of the government, which includes an acknowledgement and an apology, it also then filters down to individuals, for individual accountability, for individual responsibility, and for the leaders, individual leaders, things like an apology to the nation and to the people of Matabeleland would be a key starting point. So this would apply to all implicated leaders. And there must be a process, a clear process that must be undertaken by the people of Zimbabwe, by the authorities, to say this is what we need to achieve, and these are the steps, and these are the forms of justice that must be met. And I believe that an open discussion is just but one part of this entire framework that must be undertaken. The machinery must now be rolling to ensure comprehensive dialogue. And in my little isiNdebele, I would say, okokuqala, kwelo ukuthi obomgabe lo mnankagwa ba tele abantu bonke ukuthi siyacholisa siphambanisile njalo ke ama soldiers, we need accountability to be there for everyone who was involved. But the beginning is an apology for all those leaders still living who are implicated and who had a part to play. And they must then step aside and allow a comprehensive process to take place without interference, to fully demonstrate the political will to ensure that finally there can be justice for the people of Zimbabwe, for the victims and their families.
Siyabonga Babu Mavinga, qhubeka ubambile lo Babu Gawula, those who've just joined in. This is Studio 7. And tonight we are talking about the contentious Gugurahundi issue. Following statements by presidential spokesperson George Charamba at the weekend, that Gugurahundi was a conflict situation, a war, if you will, and not a purge targeted at people in Matabeleland and Midlands. We have 17 minutes remaining on the clock. Si tate umlaleli timbotora mtereri, Mr. Wande.
Makadini, sis, ndi...
Vangone.
Ndi sis ngone, lwa ndi mkwa mangone.
Ndini baba, ndataora angu the first name also, but ndini baba ngone muronda.
Ah, ndasina kupanzi, sisa ipapo, ndi norombo zekare. Tinenye norema pamafudzi kai nai baba wangoni.
Chokwadi norema munhu wese.
Taurai tinzwe muri pamepo.
Zvakanaka. Inini 1978 to 1979 ndaishandira kugokwe kunonzi kwamukoka kuti tishanda mumarozi. Ndakambeitaura nyaya iyi last time. Saka ndichishanda ikoko 1979 to 1980 pakahwinwa nyika nevanhu vatema, kwakanzi masoja ngaaende ese kui kumakendi, kukasara vamwe vakazosara vachiti vanga vasingadi kuenda kumakendi. Isusu vaiuya kumumakendi matatiri isusu vachiti manikidza kuvabikira sadza tichivapa mari, vaine pfuti vakabatipakatira pfuti. Vamwe vandaishanda navo vakarohwa nevanhu vavo vaenda kuout kunonwa doro pamaweekends, vakakuvara kuvara vachitoda kuurayiwa nevari kuvainzivawo madistance. Handizivi kuti vava vakamira sei pakutaurwa kwazvo. Zvakare chakaizoitika kuti masoja aindiswe kudivi rematebereland ndechekuti wanga uchiti ukaonekwa ikoko uri mushona waibayiwa nemapanga wourayiwa. Saka kuratidza kuti inyaya yekuti ivo madistance vaiwanda muvanhu, saka zvakazoinvolva vamwe vanhu kuti vaurayiwe vanhu vakawanda. Ende plus tikatarisa iyo Matabeleland pamusoro payo pakuvakwa kwayo kuti inzi Matabeleland, yakavakwa pamusoro peropa remashona zviri mupfungwa medu isusu mashona, which is not good kuti rudzi nerudzi rudi rutinge tichipandukirana tichivengana isu tiri munyika imwe chete. Asi kana aya maronda manyowani haakutaurwa nezvavo, but mupfungwa medu zvirimo zvakaitwa neverudzi vechindeveri vachiuraya mashona vachivadhraivhira kumasaidi kwaakunzi ndoo kumashonaland. Iye zvino Matabeleland yakavakwa pamusoro peropa pairi izvozvizvi zvekuti iye zvino ukaenda kumatebeland uchitaura shona hakuna anokurwisa uchitaura ndevere hakuna anokurwisa saka inini maonero angu ndeyekuti handifariri hangu kuti ropa ribeuke but kudeuka kweropa kune zvakagadzirisika zvekutoti pane runyana rumangi pamagariro evanhu even ukaenda kumatebeland hauchaona chau
chanae babangoni
inini ndine zvandakaonawo pamusoro penyaya iyoyo
musati maenderera mberi ndinoda kunzwisisa mati kudeuka kweropa pane zvakagadzirika chakagadzirisika panyaya iyi chii
ya zvakagadzirika ndezvekuti kana uiye zvino uchitaura shona uri kumatebeland hakuna anokurwisa kana ndevere ichitaurwa ikoko kumatebeland hakuna anorwisa mumwe ndevere even kana ichitaurwa saka ndichizoona sekunge mashona vanhu vanoita fanike vakapusa because vane mwoyo murefu havana basa netribalism pakuziva kwandinoita inini
saka
kuti zvamuri kutaura pfungwa idzodzo hadzizi tribalism here vangoni
haisi tribalism but we are talking of
the you sound like you are justifying the killings muri kuti because vanhu vekuchindevere vakambourayawo mashona saka zvanga zvakakonzera kuti vamugave vatumire masoja avo kunouraya vanhu vechindevere
kwete kwete kuti kunouraya vanhu vechindevere but yanga yatova hondo yaitika nokuti kumandevere ndivo vakatanga vachiuraya vanhu mashona ikoko kana ukaenda ikoko unobayiwa nemapanga uchiurayiwa
kohondo yacho madissidents acho aiva mangani
tizivi kuti vaiva vangani
saka inozova hondo sei saka
inozovakasiyana-siyana
saka inozova hondo sei in case you didn't know madissidents vaiva vanhu vashoma saka inozova hondo sei if you have say masoja ehurumende anokwana 50,000 maybe going against 100, 500 people, just as an example. How is that a war situation?
Ya the problem yandinoona inini yakazenge yakuitika nezvandakaona inini ndezvekuti vanhu ava vava vasingapfeki uniform vaihwanda muvanhu pakurwisa kwavaiita because vaitotsigirwawo nevanhu vamwe general people vaitsigira zvaiitwa izvozvo
aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mugoma
orit ndangotooniwo briefa onichingototaro maererano nezvandoziwawo
aiwa tinotenda
asi chandinongokurudzira ndechekuti ngatigarei zvakanaka of course maronda manyuwana ari kunzi anofa ari kurwadzawo vanhu asi isusu tiri kurwadziwawo nezvakaitika kare asi zvisiri zvekuti ndine tribalism kwete
aiwa tinotenda leamuzi yakhuluma lumlisa amsho vavugawulelo vapumavhinga kukhona eliza kutsho ngalokho sithathe umlaleli umnumzana Green kunjani mlaleli
niyaphila kakhulu zihlobo zam
ye akuphose lakho baba singenile kuhlela
ngiyathaba kakhulu ngihlala ndidinga ndiswela la ndingiswela namhlanje ngiyathaba yayizindaba esikhuluma ngayo leyi ibuhlungu kulo owabonayo kulalo okhuluma into ayizwayo uma ubaba umnankagwa esithi kulungisise okumele kulungisise sakutsho ngeqiniso kube yinto ekhulunywa emakhaya hhayi emadorobheni kubonakale izinduna njalo sonke nje umuntu okuthiwa ngowesindebeleni igugurawundi ayizange iphele kithi sonke kuba lanamhlanje abanye abantu siyaswela isithupha kumbe ibhedi ngenxa yokuthi ungafika ehofisini igama lakho libize isindebele kukhanya kusiba lohlupho okungangokuthi imathebeleland yonke imele ilungisiselwe izincwadi ilungisiselwe yonke imfanelo ibe sengibuya ngithi kulokhu okukhulunywayo foshuwa isithu kumele ukuthi abadala amacala babonakale ngoba kakula muntu ongabhadalwa ukuthi kuthiwa ubulele umuntu sebhayibhilini kubhaliwe nje ukuthi kuyingozi ukulala lo mfazi womuntu ngoba kakubhadaleki kufana lokubulala umuntu.
Mhm.
Sobo zami.
Hayi, lathi siyabonga ungena kuhlelo ba.
Yebo.
Mhm. Lo ke ngumnumzana Green la esipha ibona yake ngalolu daba Mr. Wande.
Mhm. Kwa mama mboma mashika.
Kuma danono kamurike kona mgoma ndunga mili.
Hayi wat no fara kana muchifara ngo.
Ta ya yava nguva yenyu.
Ndoda kuti inyi ndoda kuti hurumende apa ndoda togadzira iyo imwe gukura hunji.
Aikas.
Nokuti
taurai.
Vari kuda kuzama kuita ka. Vangadai sevanoda kufadza vanhu ngavarege kutaura zvokufadza vanhu. Asi ngavataure zvinoita kuti vanhu zvinounza runyara nokugadzikana nevanhu. Saka kuda kuita sekufadza vanhu nokuti kana muchiwaza tagwana vacharamba zvotiratidza kuti haitodi hurumende kuti chokwadi chibude pachena kana vachiti vanyaya vahondo pakati panani. Sezvo vachose kuti pahisira taiverenga toda kuti kwaiva kuda kutapudza rutsigiro kwavangomo. Sapoti yavangomo matebeli ndokuichange yakawandira kwavanobva kwakumatebeli nekuzvizvi nekumidland apa vanozama kufadza vanhu nekuti kana vachitovanza kuti kwaiyaiva hondo yepakati panani.
Saka
vachose kuti vamugabe netimu yavo vana munangagwa ivava ndo vakanga vachilida chikwata chine navaperenjishi.
Saka moda kuti nyaya iyi ibatwe sei? Haingangonyararwisi.
Hainyararwi but muchaona zvichaitika apa. Majournalist achanyora neindi atore nhau muchatora nhau idzi. Muchatora nepavasingafaribwi nehurumende ndimeme vakutanga kudii kutsvakwa mapa kuzoteuka rimwe ropa ndipanditi ndime gura huu. ngavasataura zvekufadza vanhu.
Asi vanhu havangatyi zvekugadzirisa zvinhu zvakakanganiswa. Handiti ndo chinangwa chekuti ngatitaurei nyaya iyi tigadzirise zvakakanganiswa.
Ngavachitanga vabvumaka kuti gukura hundi sezvakamboita navo mugabi kuti yavaitwa the moment of madness apa yakunzi ihondo saka hatichahusisi kuti yavachiichaichai. Ngavatange vabvuma ipapo uye ngavataura zvekuda kuitira vanhu kuti vanozokara kuti dzimwe nyika dzichationa sekuti dzachinja iko zvino vari kutokomba ndeta vanhu mari hapana zviro ndizviro paiva necyclone gai hapana iyo hurumende yakaenda haina kana chekubatsira nacho vakatokumbira makambani kuti avake zvikoro zvakaputiwa nemabridge. Umari yakuzobhadhara varimi vavazo vazioneti zvoro kugunasi kugoko vari kudzinga vanhu. Chiche ari kuita ngaisazvizipa pahuro pachayo nekuwanza zvinhu ivo mari havana. Hapana asingazivi kuti vakatokuondonga ufunu. Ngavarege kudzambadzamba zvinhu zvakasiyana-siyana panguva hwani. Ngavaite chinhu hwayo vopedza nacho toona chiwa kuti vapedza. Hatina mapromisa hatinoziya mugoma.
Aiwa tinotenda mukoma mamboma nguva ndizo dzatyana.
Maita basa mkuma
wangu. Na si ngakathatha umlaleli. Babu Gawule uzwile ngamafitshane. Singakayi kumlaleli. Uzwile umlisa lo ngiyabona nguPatson. Uthi isizwe sikamthwakazi isizwe samaNdebele sakhelwe phezu kwegazi labantu besishoneni. Lanxa nje. Cacile ukubana akatsho ukuthi ukubulawa kwabantu besindebeleni kwakulungile. Uthini ngalawo mazwi?
Angizake ngithethise empilweni yami ngabona kodwa lo muntu kade ngizamthethisa ngithi mina angabona unohlanga lwakibo olubi olobuthakathi okuthi ekhulume ngokuthi abantu indaba yakukura into wakuyikuphindisela umuntu omubi njengosathane mhla ecotshwe ezulwini lo. Omubi kakhulu ngoba indaba le yasho indaba encane njengoba sikhuluma sisenze nje sithi thina sizama ukuyilungisisa sidinga abantu abalenkulumo ezimbi zokulethisa abantu obuhlungu lokubisela abantu emuva. Yikuphi wakhona wayengaphi khonapho isemkhulu labo bebulawa ngokhokho bethu landani sasingakwenzakala ngaphi khonokho ukuthi kwathiwa kumbe abogogo babebulalana izinto zonke zazenzakala emuva le kuthi ubani uthaka wasuka ngaphi ubani singakuthatha sekuletha entweni yakatetha indaba ekukura into esikhuluma ngayo namhla. Umuntu lo ngani uhlala komi angikwazi uhlala ngaphi lo muntu kodwa but ngiyayibona ingqondo yakhe ukuthi ngumuntu ono olomoya omubi.
Hayi, siyabonga Babu Gawule. And we must be very clear. At times you find people in Matabele land accusing the Shona people having been behind Gugura Wundi. But here is a fact. Many people in Mashona land did not know what was happening then Only Mr. Mugabe, Mr. Mnangagwa, Shiri, Enos Nkala, and many others were in ZANU-PF. Knew what was happening. Everyone else, many people, there was no news from Matabeleland about Matabeleland, about what was happening. So I know it's very easy at times for people in Matabeleland to say the Shona people were responsible, but you cannot paint the Shona people with the same brush. A few elements, Mr. Mnangagwa, Mr. Mugabe, and others were in government. They are the people who knew what was happening, not the Shona people. Sithathe umlaleli ngamafitshane. Kunjani, mlaleli?
Hello.
Yeah, pose lakho ba.
Yeah, mina bengithi nje sangani ukuthi abantu benanzelele ukuthi uhulumende nalo sefuna ukuthi into le ilungisiswe. Okokuqala vele yena unguhulumende onjani? Ungabheka isigameko asezenzile kusukela kuGugurawundi, ngabe kuthiwa ukhuluma kuyukuthi vele kulesigameko sona lesi seGugurawundi kuphela, but ungabheka ziningi izinto asezenzile. So banethemba kangakanani ukuthi khona kafuni kukhava ububi bakhe ngendlela eziphansi, abe sejika yena athi khona indaba leyi yakhulunywa kanje kanje kanje, ngoba nangendlela aza-approacha ngakhona akusiyiyo vele, because awungeke uthi wena iy'nkomo zakho zidle emasimini omuntu busuyathi wena nguwe obuya uzoxolisa or uthumela abafowenu ukuthi buzoxolisa. Asebenzi kanjalo, mboni ngani mina la kuzama nje ukuthi kukhave kuphela, le ndaba idluliswe kuphela, ingayenziwanga ngendlela eqondileyo.
Hayi, siyabonga ngokungena kuhlelo baba, isikhathi sesihambile.
Okay,
ngiyabonga namba.
Mr. Mafunga, are you there?
Thank you.
Mr. Mavunga?
Mavinga.
Mavinga.
Yes, I'm here. Thank you. Hello, can you hear me?
Yes, I can hear you. Tell me something from your point of view. Is there capacity to forgive?
Well, I think it depends on what steps and whether or not there is sincerity and political will and commitment. There can never be total recovery, but if there are sincere steps at, you know, ensuring that there is justice and there is compensation and there is acknowledgement which is sufficient, that could lessen the burden. It can never be really enough from the point of view of the victim, but it is important for the government to initiate genuine steps towards ensuring true healing, justice and accountability and reconciliation in terms of what happened and the wounded community collectively feeling that, yes, there has been acknowledgement.
Babu Kaule, po selo kucina ule mzuzu nje, ulo mzuzu oto nje, ngamafitha. Babu Kaule, akusivale luhlelo ngamafitha.
Yebo, mina into engiyicelayo ukuthi aluba sengakhangela, mina ngicela sisekele uhlelo lukamongameli olokuthi indaba yeGugurawundi ikhangelwe, njalo siyinike indaba yeGugurawundi, siyinikele isisindo sibili eyiyo esidizevayo, okokuthi sibili yindaba asho into eminyani, indaba singayilulazi indaba le, siyinike isisindo senzana ukuze siyeni phambili siqedele indaba le yeGugurawundi. Niyafisa ukuthi aluba kuthiwa siyayikhangela indaba yeGugurawundi, sisekele umongameli ehulumende yakhe ukuze siyiqede indaba le ngokukhulumisana nalabo bayibo bayehlelwa izehlakalo zokubulawa kwabantu.
Limqothelelo Babu Gawule, unfortunately we are out of time, and I would like to say thank you very much to Mr. Dewa Mavinga, Human Rights Watch Director for Southern Africa, as well as Mr. Bilif Gawule, ZANU-PF official. And also thank you to you listeners and viewers at home. Siyabonga le chone kuhle, asidibane nikusasa. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Vini Taruna Kawande. Until we meet again next time, goodbye and good night.